Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chipiri chivabvu 23-2017. NRZ inonzi ine chikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri kuvashandi vayo vave nemakore vasingatambiriswe. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vezano PF vanoti vatobaiwa mudede ndivo vari kupa kuti vana vane vabereki vakashaya nguva yegukura hundi vashaye magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Dare repamusoro rozeya nyaya yevagari vekuchingwizi vakatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu vachinzi vakakonzera mirizhonga muna 2015. Vanhu makumi maviri nemaviri vanofa kuManchester kuUnited Kingdom apo munhu anofungidzirwa kuti ange akazvipakatira bhambo ariputitsa panze peManchester Arena mushure mekunge muimbi wekuAmerica Ariana Grande apedza kuimba. Munhau dzemitambo chikwata cheCapes United chotamba neAlger yekuAlgeria mumutambo weGroup B CAF Champions League mangwana Maskati. Muchirongwa cheLive Talk The Connection tiri kutaura nevechidiki nezviri kuitwa nemasangano mukuedza kuumba runyararo mumatunhu apo nyika yakatarisana nesarudzo dza 2018. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.